ndinotenda Ismaphilas Ningwa yamandipai kuti ndikwanise kutaurawo pamusoro pezviri kuitika kuno kuEthiopia kuburikidza nendege yakadonha Ethiopian Airlines nezuro. Vanhu vese nhasi kubvira nezuro zvanga zvakavabata zvakanyanya zvekuti nhasi kumabasa hakuna kushandwa kwakanyanya. Tatanga kusvika kubasa kukaitwa iya inonzi lowering yeflegi kudzikisa flegi mureza, kuchema vamwe vedu vakafa. Iko zvino takuzwa kuti tane 25 vanoshandira United Nations vakashaya, nevaviri vanga vari kuenda kunopinda musangano weAfrican Union asi vasingashandira African Union vakashayawo. Zviri kurwadza nhasi, munhu wese angangori munguva yekuchema kuchema shamwari dzedu dzakashaya, dzimwe dzatinoziva dzepedyo pedyo, dzimwewo dzatisingazive asi vanga vari kumaUnited Nations agencies akasiyana siyana. Vatanga tinyanya kuziva kune vanoshandira WFP, kune shamwari dzedu dzakati wandei dzakashayika mutsaona iyoyo yendege.
Pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanikwa zvichibatwa mudambudziko iri here zvamunoziva?
Kuchema imomo nekumwe kufara kwatinako kwakanyanya kwatakatiwana Mwari, kutanga tisingafungiri nekuti nemumwe wedu watinoshanda naye anomutsarirai munatsirei chataurwa anoshandawo kuWFP aifanira kunge akakwira ndege iyoyo nezuro, asi akadya nevamwe vake nemusi wechishanu Manheru vaanoshanda navo vachibva vamutaurira kuti naifari uri kuda kuenderei kumusangano mangwanani ngwanani akadaro esandi wadi kumbomira wozokwira ndege yekumasikati. Haana kuita nazvo, abva achinja ndege yake yaanga achakwira, zvokuti dai anga akakwira mundege imomo tingadai takarasirwa nechizvarwa chekuzimbabwe. Uyezve isati ichisvika ndege ichibva kusouth africa yaiva nechimwe chechizvarwa chezimbabwe, vanonzi vamawana vanoshandawo mune vakasvika nendege iyoyo yakazopfuurira ichienda kukenya. Saka tina kufarawo kuti hapana chizvarwa chezimbabwe chakavanika chichipinda mukati mendege iyi, kwete nekuti tinofarira kuti vamwe dzimwe nyika vashayi, asi zvino zvakangotipo kutenda kuti mwari variko. Kana vachimungu vamwewe nebasa ravanenge vainaro zvakada kuti iite vanodini vanokusevha semasegera vakaita farirai. Tikuzwa kurwadzikana chaizvo pamusoro pevanhu vakarasikirwa neupenyu, uye tikuchemawo nemhuri dzavo tikuvarangarira neminamato yedu tichiisa kuti mwari vavabatsire. Pane mumwezve anoshanda kune inonzi ITU vakashanda muzimbabwe, ndakasangana navo vane mudzimai wavo vachitaura nyaya yekuti ndakashanda kuzimbabwe kubvira kare kutiriku ITU ndokerinembo yangu kuzimbabwe. Vatosvika paretirement vakumirira taime retirement kuti mazuva avo atokwana vabva vanoshaya maaccident iyoyo nezuro. Tatiiswa kurwadzikana nekuchema zvakanyanya kuti mwari anyaradze mhuri dzese dzakarasikirwa nevadikani vadzo mukati meaccident iyoyo.